ende muneka dhati ndimi makapa Mozisi chimbo murenje akarova dombo rikabuda fati zviri nyore nyore kunge pilo muri iro kunge iPhone 14 smart pakuzonaisa fati ndopa makarati to art papending bush mukomana akazongoona flash moto uchibvira kunge gas at emperor president general king munopisa munorema mapisare mainimi ndapfuka mandanama tandahombera inini munenge goride and the most diamond bling gara makasimba semupendero wejin muri king muri king muri king muri king ziku king rema king rinoremera making tikange tingori tese it's a big man thing
Emanuela. Emanuela
Mora
Makanoti pinza mtai
Emanuela.